manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavakaitwa nezuro nenhengo dzeZANU PF. Asi bato reZANU PF rinoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa, richiti sangano iri harisi chinhu chingashayisa ZANU PF hope. Vana vechikoro vakawanda vari kunyora bvunzo dzeZIMSEC dzegore rino votyira kuti vanogona kutadza kunyora nekutadza kubhadhara mari dzebvunzo idzi, idzo dzanga dzichifanira kubhadharwa nhasi. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa okurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika pamwe nemukuru wemapurisa vasiye mabasa nekutadza kutorera matanho nhengo yeZANU PF Upton Mashaya nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavanonzi vakaitwa nezuro mushure mekunge motokari nhatu dzaive dzakanyorwa kuti ZANU PF dzapakwa panze pemahofisi avo. Vanhu vaive mumotokari idzi vakaramba vakangogaramo vasingabudi. Sangano iri rinoti vanhu vaive mudzimotokari idzi vakazobuda mushure menguva vachiedza kupinda mahofisi aya nechisimba asi vakakundikana, zvakazoita kuti vabve pamahofisi apa vachinopaka zvakare motokari idzi panzvimbo yezvitoro yeBelvedere Shopping Center. Sachigare veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti vanoona chiitiko ichi sekutyisidzirwa nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti nezuro manheru pamahofisi edu eCrisis in Zimbabwe Coalition pakasvika mota nhatu dzanga dzine vanhu vanga varimo dzakanyorwa kunzi ZANU PF. Mbiri dzine manumber plate asi imwe yakanga isina manumber plate, asi vakamira kwenguva yakati rebei kwazvo kudzamara vazongoenda vashayiwa kuti vangapinda nepapi kana kuti vangabata ani aripo.
Makatambira sei kutyisidzirwa kwamuri kuitwa ikoko uye kuno kukanganisai sei basa renyu tichinzwa kuti nhasi hamuna kuenda kumahofisi nenyaya iyoyo?
Ichi chinhu hachina kutimirira zvakanaka nokuti chauya mushure mekunge tapa tsamba kumapurisa kuZimbabwe Republic Police yekuti isu weCrisis in Zimbabwe Coalition tinoda kuratidzira murunyararo muguta reHarare, tichiratidzira pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevagari vemunyika uyezve kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu vanomirira vashandi, kuri kuitwa isu weMassive Society Organization kana wemapato anopikisa hurumende emapolitical parties. Saka tiri kuona kuti inzira yekuda kutikanganisa kana kutikuvadza uyezve kutityisa kuti tirege kuita basa redu sezvatinofanirwa kana kuita zvatinotenderwa nebumbiro remutemo kuti tiite maringe nekodzero dzedu.
Asika vamutasa, motokari dzinogona kungopaka chero padzinenge dzapaka. Makaziva sei kuti motokari idzi kana kuti vanhu vari mumotokari vakanangana nemi?
Vanhu vaiva mumotokari idzi vakaburuka vakada kupinda mahofisi edu, vakazonzwikwazve nemunhu akanga ari pedyo vachitotaura navanhu vaiita sevakuru vavo vachiti pabuda munhu mumwe chete, hatisi kuziva kuti vamwe vachirimo here kana kuti havasirimo. Saka zvakava pachena kuti vanhu vanga vasingapfuri zvavo, asi vanhu vakanga vatori nechinangwa chekupinda mumahofisi edu.
Maka mangara iri kumapurisa uye kusvitsa shoko iri kubato reZANU-PF kuti munzwisise kuti chii chiri kutora nzvimbo?
Vanotibatsira magweta edu takavazivisa tiri kutora matanho ekuti timhangare kumapurisa. Handifungi kuti tinogona kuti tiende kuZANU-PF tikanzwanana, nokuti dai vakanga vaine chinangwa chakanaka vangadai vakatizivisa kuti vanoda kutishanyira uye chinangwa chiri chipi. Saka chatinongoita chete kuzivisa mapurisa nekumhangarwa kumapurisa kuti taakutadza kubata mabasa zvakanaka uye upenyu hwedu hwava munjodzi.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, avanoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa nebato ravo, vachiti sangano iri harisi chinhu chingashayise ZANU-PF hope.
Mashoko avo haasi manyuwani. Tinozviziva kuti basa ravo nderekutsvaka mbiri nokunyepera vanhu kuti vanovhundusirwa kana kuti vanochichidzirwa. Mahofisi eCrisis Coalition zvakangofanana nemahofisi mazhinji emaNGO nemacivil society, ari mudzimba akavakirwa mudzimba dzevanhu. Infact havana mahofisi zavanawo, vanorenda dzimba dzevanhu dzavanoita mahofisi. Kuvanoziva here kuti panekitidho pavo panogarani, kana kuti kuseri muraini imomo vanhu vose vanogara imomo vanovaziva here? Saka vanhu ivavo vanogara mudzimba idzodzo zvavanoona mota dzavo dzeCCC dzichiuya kutora matishet paCrisis Coalition kana kuti vachiuya kuita madhemo avo, vakambotaura here kana kumbonomhangana mhosva yekuti taona mota dzechinja kana kuti dzeruvara rwamabhanana dzichipinda muraini medu dzichipinda pamba apo? Chinoshamisira kuti motikari dzeZANU-PF dzinotadza kufamba here, kana kuti munhu weZANU-PF anogara muraini rimwe chete mudzimba imomo mavakaisa maofisi otadza kufamba, kana kudhiraivha motokari yake nekuda kwokuti mune Crisis Coalition? Nokuti chii panyama yehuku chinonzi Crisis Coalition? Baide kuti kudaro chakatanga chii ZANU-PF neCrisis chavazoda kutsvaka mbiri nhasi?
Asika vamugwadi, ava vari kuti vane nhoroondo yekuti vakaona zvichidai vanozoziva kuti kumberi uku kunogona kuita nyaya dzekutyisidzirwa kana kurwiswa kwenhengo dzavo.
Hakuna chinonzi nhengo dzeCrisis. Those are laptop organizations vanoita laptop advocates avo. Hapana nhengo kana muZimbabwe wakamboona kana iwe unoziva, ukafonera hama dzako dziri kumusha kwenyu ukakubvunza kuti nhengo yeCrisis inogara muZimbabwe ndiani, havana nhengo yavainayo. Vanhu vanongodya mari dzemadhona. Dai vamaopposition vachiri kurarama kana iye Chamisa kana iye Mwonzora kana vamadhuku vanopikisa hurumende sezvinoita vamwe, ingadai vachafamba here mugwagwa yeZimbabwe? Vanofamba siku nesikati makuseni izvozvo vari kufamba vachinda vachidzoka kwavanoenda vachiita mapress conference vachidzokera akadaro vari vapenyu. Kozozi kunotsvakwa Crisis kuti idii? Tinovaziva ndakadzidza vanhu navo taiva navo kunyaya dzamastudents tichiita zvinhu. Mbiri dzavo dzokutsvaka mbiri nokubudisa zvimaaleti zvisina nebasa rese zvenhema zvokutsvaka mbiri tinozviziva izvo, asi hazvichashandi. Ide vanga vari vanhu vakangwara, ngavambochinjawo maitiro.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti ranyorera zvakare mapurisa richazivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira musi wa5 Nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti rwendo runo raisa zvose zvakambonzi nemapurisa rakanga risina kuisa mugwaro rekutanga zvinozadzisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, zvakaita kuti rinyimwe mvume yekuratidzira svondo rapera. Sangano iri riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anoti ari kukurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe pamwe nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vasiye mabasa, achiti vaviri ava vatadza kutorera matano nhengo yeZANU-PF kumberengwa vaAbuton Mushayanyika avanonzi vakakurudzira mhirizhonga munyika kuburikidza nemashoko avo avanonzi vakataura ekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nemhuri yavo vanofanirwa kuurayiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamashayanyika vanonzi vakabuda pavhidhiyo rakatenderedzwa pamadandemutande akawanda vachikurudzira mhirizhonga munyika pamwe nekuti vachamisa nemhuri yavo vanofanira kuurayiwa. Mapurisa anonzi haana zvaakaita uye akatozotirimuka mazuva mashomanana apfuura achiti ave kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Amai Beatrice Mutetwa vanyorera tsamba pamwe nemamwe makomisheni yakaita seZimbabwe Human Rights Commission vachikurudzira kuti nyaya iyi iferefetwe. Mutungamiriri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti Bishop Mashayanyika vakaganza pachena kuti vachamisa mhuri yavo nevatsigiri vebato ravo vanofanira kupondwa, asi hapana zvakaitwa nemapurisa.
Imhaka huru yakaparwa naBishop Abdon Mashayanyika wokumberengwa. Asi tanda vandu matanga nakazembe kazembe havana kuita basa ravo ravanosungirwa kuita pamurairo wokuchengetedza runyararo munyika. Naizvozvo tinoona iko zvino kuti vakasunga vaJob Scala navaGodfrey Sithole nenhengo gumi nembiri dzeboka reCCC dzisina ndava kana kuti mhaka yadzakapara dzichiri reverwa manyepo. Uyu wakabuda pachena.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ane divi raakarerekera.
Vasikara vakasungwa vachinzi incite violence. Paanikwa munhu weganu wakaincita violence and akaincita murder of a citizen of this country. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nevezanu. Mapurisa maprofessional but mutemo unofanira kuapply universally.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti vamashayanyika havana kusungwa sei nekuti pane umbowo huri pachena wekuti vakapara mhosva.
Munhu uya akataura umbowo huripo, vanga vari mumiting vhidhiyo ikatenderera kwese, chiso chavo vakachiona, vanhu vanga vari mumiting vakavaona, vaigona kusunga voga. Iyoyo nyaya yekutyorwa kwebumbiro remutemo ine criminal way yakadaro, haifaniri kumirira kuti kunge kune munhu anozomhanara.
Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi, asi mutevedzeri wemurongi wemusangano muYouth League vataura ikandishaya vaudza Studio 7 kuti kana mapurisa ave kuferefeta nyaya yavamashayanyika zvinoratidza kuti ari kuita basa ravo nemazvo.
Kana munhu waisa chichemo kumapurisa hausiriwo unopa mapurisa mumaitirwo ebasa. Ivo semapurisa vakaisa ripoti vane mafambiro nenzira dzavo dzavanoita nadzo kusvika vasvike panyaya yekuti yazoperera pano kana kuti asunga munhu. Asi kuti ava sevanhu vakangomirira chete kupomera hurumende kuti iri kuvakanganisira, havana chavanotenda kuti chiri kuitwa nenzira yakanaka. Ndo utengesi hwavo nechinangwa chavo chiisa hurumende nguva yese. Dai mapurisa asina kupindura, dai iri mhosva. Mapurisa apindura, imhosva.
Komishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission neZuro yakanyora tsamba kuna Mai Mutetwa ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefetawo vamashayanyika. Mapurisa nechitatu akati ari kuferefetawo zvakare nhengo yezanu PF kunyange hazvo iri kunze isati yasungwa. Vachitaurawo nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7 mutauri wezanu PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo haukudziri mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Studio 7 yakundikana kubata vakazembe kazembe kanawo vamatanga kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Taedzawo kubata mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pasvika nyaya iyi, asi vati tivabate nemusi wemuvhuro vachiti pari zvino hapana chekutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nekuda kwekushaya mari, zviuru zvevana vechikoro zviri kutarisirwa kunyora bvunzo dzeZimsec dzegore rino. Zvinonzi zvinogona kunge zvakundikana kubhadhara mari dzekunyora bvunzo idzi pazuva ranhasi, iro ranga rakatarwa nehurumende kuti ndiro rekupedzisira kuti mari idzi dzinge dzabhadharwa. Zimsec yakazivisa kuti mari idzi dzaizobhadharwa kubva musi wa22 mwedzi uno unove chishanu chapfuura kusvika nhasi musi wa29, uye vari kunyora bvunzo dzegrade 7 vachitarisirwa kubhadhara madhora ekuamerica 10 pachidzidzo chimwe chete, madhora 10 nerimwe chete pachinyorwa chefom 4, uye madhora makumi maviri nemaviri pachinyorwa chega chega chefom 6. Hurumende inonzi yakatiwe ichabatsira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% pamari idzi. Ivanzi Sininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, muzvare Christine Kayumba, kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi ndiro zuva rekupedzesera kubhadhara mari yekunyora bvunzo dzeZimSec. Vana vazhinji vakapinda pachirongwa chebhimu chekubhadharirwa masubjects matanhatu 6 nehurumende. Vazhinji vavo vasina kupinda muchirongwa ichi havana kukwanisa kuti varegiste bvunzo idzi.
Ivo vabereki vanga vachidzikwanisa here kudzibhadhara mari idzi, tanzwa dzimwe dzichinzi dzanga dzichidiwa nemaUS?
Vabereki vakapiwawo mukana wekuregista nemari yeUS dollar uye RTGS. Zvaiva nyore kune vaiva nadzo mari idzodzo, asi vainge vasina vakabva vatokundikana.
Saka vana venyu vasarira kubhadhara muzvikoro umu, pane mukana here wekuti vachawedzerwawo mazuva ekuti vagone kunyoresa?
Takangomirira kune veZimSec kuti vachavhura zvekare here mumwe mukana kana wekuti vana varegiste. Chaingova chipatapata uye macenters akakurumidza kuvhara nekuda kwekuti vana vairegista vainge vawandisa. Vazhinji vainyora muna June, zvinogore rino bvunzo dzemuna June dzainge dzisiko.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, muzvare Christine Kayumba, vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivanzi abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, vataungana ndoro kuti tinzwewo divi rebazi ravo panyaya iyi.
Tachimbe totumwa tunyaya tushomanana twachimbotinetsa pamwe neapo, ekuti zvimwewo zvikoro kunyanyanyanya zviya zvemaprivate school pamwe vangu achimboramba maswipe nemaRTGS, asi tachizotaura navo vachizodzokera pamutemo wehurumende. Ndokubva vatangawo kubvuma. Koitawo zvimwe zvikoro zvazvichingoda kukurumidza kuvhara deadline riri kukona. Koitawo vabereki vamwe vari kuchemawo nekutsutsumwa kuti hanguva yacho inenge ishoma, tisati tawanyatsokwanisa kuwana mari dai zvaita kuti tiwedzerwe mamazuva.
Hamenu, kana muri kuziva upangaite urongwa hwekuti vasaririra vachagona kuwedzerwawo mamwe mazuva kuti vagobhadhara?
Tisingazive kuti vanenge kana paine vasaririra vanenge vasaririra nemhaka yei, nekuti ndofunga takapa vanhu vese nguva yakakwana. Pane vamwe vana vatinoziva kuti avanyangodai takavapa kana mwedzi mina kuti tichazoda registration yemazamanishon, havana rubatsikiro rwavanenge vachikwanisa kuita. Ivavo vana vari kuzobatsirwa nehurumende. Titori nemalisi nemasai vana ivavavo, saka vatinge tichitoziva kuti ava vanonzi ndonherera nevamwe vana vaya vanotambura kuda vasina vabereki kana vanomubereki umwe kana vana vanoshaya chaizvo vaya, ivavavo vachabatsirwa nehurumende.
Pane vamwe vanga vachiti hanzi kune zvimwe zvikoro vana vari mumagrade 6 vakapiwawo mukana wekunzi vabhadhare pashoma pashoma here kusvika gore rinouya, asi zvimwe zvikoro zvitonzi nezuro vanga vakutodzinga vamwe vana kuti hamusati mabhadhara zvegore rinouya. Zviri munzeve dzenyu here izvozvizvi?
Tanga ti zviri munzeve medu. Vamwe vegrade 6 vanga vachitobhadharawo kutakutaputza, vanenge vachitaputzawo mbichana mbichana, vobhadharirawo grade 6 yavo, mobhadhare vachibhadharawo. Vamwe vari kutobhadhara negrade 7 vanenge vaine zviwanikwa vanobva vatongobhadhara zvese kamwepo. Saka zvanga zvingoriwo zvinhu zvino zvata tichingosanganawo nazvo, asi chikoro choga nechoga chachikwanisa kungoti chinoona kuti chinozvifambisa sei.
Mutauriri webazi yedzidzo repasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vaviri vaurayiwa, vamwe vasere vakakuwadzwa kuChamhembe kwakadziwa kumawirira kweSomalia nhasi. Mukuputika kwebhambu kwauraya gurukota redunhu muguta reBaidoa, makiromita 250 kubva muguta guru reMogadishu. vaona zvichiitika pamwe nevakuru vemauto vati vaurayiwa muchiitiko ichi igurukota redunhu rekuchamhembe kwakadziwa kumawirira iri rinoona nezvemutemo vashiki Hassan Ibrahim nemwanakomana wavo. Gavhuna wedunhu riri pakati peAmerica reKentucky vazivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika 10 nevashanu vafa uye uwandu uhu hunogona kukwira zvichitevera mafashamu emvura akonzerwa nekunaya kwemvura kumabvazuva kwedunhu iri. Muhurukuro yavaita nenhepfenyuro yeCNN, gavhuna vaAndy Bashir vati vanotarisira kuti uwandu hwevanhu vafa hunogona kupetwa kaviri. Vati panogona zvakare kunge pashaya mhuri dzakawanda. Vamwe vashandi vehurumende vakaverenga vanhu munyika pasi pechirongwa chesensus chaitungamirwa neZimstat vari kuchema-chema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzebasa ravakaita mwedzi mitatu yapfuura, vachiti pavachazobhadharwa mari yemunyika inenge isisina simba. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, vakaverenga vanhu pasensus ava vanoti kuburiswa kwakaitwa nehurumende zvavakashanda kuri kuvapa pfungwa yekuti chirongwa ichi chakatopetwa nekudaro vanogona kuzoshayisisa mari yavo zvachose. Vamwe vakaita semumwe ada kuzikamwa nerekuti vaziZhou chete nekutyira basa rake muhurumende ati haachina chivimbo chekuti vachawana mari iyi.
Asi pataifarwa kunge takabhadhagwa pacho pakatodarika, yaifarwa kunge yakauya kare, taiva nevimbo yekuti mari iyi tichaipiwa paine nguva. Zvakare tsvakurudzo dzatakanga tichishandira isu tatoona kuti dudziro yadzo yatobuda, saka kwakungovimbawo nedenga kuti pamwe tichacheukiwa nokufamba kwenguva. Yanguva mari yakungouyawo zvayo, asi zvirongwa zvatakanga takaronga nayo zvakatodarika, pamwe pacho takatonyura.
Vamwe vanoti vari kurwadziwa zvikuru kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichachamuramba mhuri muzvitoro, apo mari yemunyika iri kudonha simba zuva nezuva, vachiti vachazobhadharwa mari iyi vanogona kuzosara vasina chekubata. Izvi zvatsinirwawo nemumwe aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake ati pavachapuwa mari iyi inenge isingasatengi zvine musoro.
Isu sevanhu vakashanda basa tiri maenyumarata ziri kutibata zvikuru, nekuti hurumende hapana danho rayaitiraita yekuti titaure nesu itizivise kuti tichawana mari rini, takungofira murima. Uyezve zviri kutigwadza nokuti tiri vanhu vangava netarisiro yekuti pada mari yacho tichazoishandisawo zvimwe, asi nguva iri kufamba pasina kana communication yataitwa nehurumende.
Hurumende kuburikidza nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakanga yakavimbisa vakaverenga vanhu ava kuvabhadhara mari inosvika zviuru zana negumi nemadhora emunyika kana kuti $110,000. Iyo yaiva neuremu hwemadhora mazana maviri ekuAmerica pakupera kwakaita chirongwa ichi muna chivabvu. Pamusoro pazvo vaifanira kubhadharwa mari dzekudzidziswa basa dzaitangira pazviuru makumi matanhatu nezvitanhatu zvemadhora emunyika kana kuti $60,000 kusvika pazviuru makumi masere zvemadhora emunyika kana kuti $80,000. Idzo dzinonzi dzakabhadharwa vamwe, asi vamwe havasati vawana nanhasi. Asi vanoti nekuda kwekudonha simba kwemari yemunyika, mari iyi haichakwani zana remadhora ekuAmerica kana pakishandiswa mutengo wemadhora wekuAmerica pamusika mutema wanhasi. Mumwe mushandi akaverenga vanhu ava uye ari munyori mubazi rezvekurongwa kwenhengo dzesangano revarayiri reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, vaAndrew Munguri vashoropodza hurumende vachiti yakashandisa vanhu mahara.
Zviri kuitika izvi zviri kutigwadza zvisingaiti nyaye isu vadzidzisi vokumaruwa, nokuti tisu tanga tichifamba nzendo dzakareba dzakakura zvisingarombeti, because kune zvinotyisa zvakaita semhuka dzomusango kana nematsotsi. Saka iko zvino toonazve havana kutipa mari yedu. Uyezve chimwe chiri kunyanya kutigwadza nechokuti tiri kunetsana nehurumende panyaya yemihoro. Iwaro yatipa muhoro wedu uri maUSD anonaka pane RTGS inoti mangwana inenge yatopera.
Vamwe vaverengi vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti bazi reZimstat harisi kuvadzisa kuti zvakamira sei. Vamwe kunyanya vakashandira kumaruwa vanoti vanorwadziwa chaizvo nekuti vaifamba mitunhu yakareba kuti vapedze misha yakanga yatarwa pazuva, nekudaro vakazowana mari iyi yapera simba vanenge vashandira mahara. Mumwe muverengi ada kuzikamwa nerekuti muzvare mamoyo chete anoti kunze kwekuzofamba nzendo ndefu vaidira nzizi dzakazara vachiisa upenyu hwavo panyanga dzamushore.
Isu sevanhu vakashandawo tichiverenga vanhu kumaruwa tiri kurwadziwa zvikuru nekuti kuuya kwemari iyi iri kuuya yatopera vhalii kudhara haichatokwanisi kana kutenga grosari rekuti richengete mhuri uyezve tinonyanyorwadziwa nekuti kumaruwa taifamba madhistensi akakura asingaiti pamwe pacho tichitoisa upenyu hwedu panjodzi nekuti taibira nzizi dzanga dzakazara nekuti kwainaya tichitotyira kuti pamwe tichadyiwa nemakara saka zviri kutirwadza zvisingaiti.
Hatina kukwanisa kubata mukuru webasa muzimstad vataguma muhonde kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga ichiramba kupinda. Tatumirawo mibvunzo kune vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi rezimstad muzvare Mesi Chidemo avo vati havakwanisi kutipa mhinduro dzizere nekuti vanga vari mumusangano uye vasati vaziva kuti vashandi ava vachabhadharwa riini. Asi mumashoko kuvatori venhau muzvare Chidemo akambovimbisa vakashanda pasensus ava kuti vaizobhadhara pakupera kwemwedzi wapfuura muna chikumi asi izvi hazvina kuzoitika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Madzimai akazvitakura anenge akamirira kubatsirwa ari pakiriniki yetengwe kuhurungwe kumashandaland west anonzi ari kuona nhamo yekutakura mvura yekushandisa kwemakiromita maviri kubva pachibhorani kusvika panzvimbo yavagere. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzira yekuderedza uwandu hwemadzimai anosununguka asina vananyamukuta vakadzidzira basa ravo kana kuti vakoti, madzimai anenge ave pedyo nekusununguka anouya kuzogarira pakiriniki yetengwe. Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo ati haadi kuchenjedza nyamukuta iye achada kuzvara, anoti nzvimbo iyi inozivikanwa nezita rekuti Matumba haina mvura. Mai uyu anoti vanofamba mufambo unosvika makiromita maviri kuenda pachibhorani chiri pedyo kunochera mvura.
Patirogara patirotenda unochera pamwe more than 2 kilometers tichienda kukumvura. Malaiti sofa saizvina akatofa tutorara murima ende dzimba dzacho tenchidodzi nemahwindo akanakanakawo taizvozvo zvinhu zviri kuti shungurudzawo nematoilet edu.
Mudzimai uyu anoti rimwe dambudziko nderekuti imba yavanogara vakamirira kusununguka idiki uye hapana magetsi zvekuti vanosununguka usiku vanosunungukira murima kana pasina mwenje wenharembozha kana marambi. Mudzimai uyu anoti mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya zvekudya pamwe nezvekushandisa pakusununguka zvakaita sedonje, reza nespirit.
Mwe nguva munonomusa nesuwo kuti ari kurwadziwa apo pamwe nguva yako yekutobatsirwa inenge yakwana nesuwo anotozoya wapona unogona kana kutoponera pasi wotosvika paya kutokurafurarafu sakawo zvimwe zvinhu zvatenge kuti ingosanganawo nazvo sechi sevanhu vakazvitakura. So far pachikafu chinhu chekuti chinenge chichitishupawo matinogarawo tinenge tisina kukohwa titenge kotoni. So far vamwewo tinobhiridha zvakanyanya zvekuti nekotoni yedu yatenge tinayo nekamari kanongo atengesawo preparation kai nekakotoni kaunozitenga hauzokwanisa hazvizokukwanirawo semo sakawo kotoni tenge tisinawo futi ipapo.
Izvi zvinotsigirwa nenhengo yekomiti yezveutano pakiriniki iyi vaAnyway Sunday avo vanotiwo dambudziko remvura rakakura uye zvimbuzi zvishoma.
Kumatumba hakuna mvura, kunotodiwa mvura. Tangaita titarisira kuti kunogona kuwana boho bhezi vakadzaiva runofamba its about 2 km kutosvike kune boho remvura yakachena riri kudhemu rekuseri kwedhemu vanochera mvura yekuti vakwanisa kunwa yekushandisa hayo inowanikawo muzvirisi mudhuze asi vanotofamba nyatsokagadza vachitakura.
VaSande vanoti vanoda kuti vawedzere kuvaka nzvimbo iyi asi havana mari yacho.
Then maternity waiting home ya vari kuti idiki vavakawandisa. The committee was trying kuti tivake but mari yacho ndoinongoramba chingotsikirwa singazivi kuti iri kufamba zvakaita sei. Tingati in short idea hatina bhozi hatiziva kuti inenge iri kupi. Tinonzi mari yakapinda hatizoziva kuti iri muaccount mani kana kuti iri mubhenge ripi.
Panonziwo pane dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevarwere navana mukoti iro rinonzi harisi kumadzimai akazvitakura chete asi kune avo vose varwere vanoenda pakiriniki iyi sekutaura kwemumwe mugari wekutengwe vaRichard Kuzanga.
Chiremba vedu avo manesi edu avo vamwe vacho havasi kutibata varwere zvakanaka tikusvika pakutya isusu kutaura zvatinorwara kwavari kana taenda nenyaya yekuti vanenge vachitichidzira ingave nemashoko kana kutaura zvimwe zvinhu zvisingaiti. Kuministry of Health isusu takanga tisati tasvika nenyaya iyi nokuda kwokuti dzimweni dzenguva tinoshaya ruzivo tingafambe sei.
Tinotenda Nonurai Jena anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gibbs Juve.